Pane mutemo uripo weParliament weIndigenization Economic Empowerment Act. Amani gives the minister kuti ange achinoona vamwe. Pane nyaya yacho ipo pasiri kubuda masawira edu eMDC nevamwe vari kutsoropodza vanofanirwa kubuda pachena kuti vamire pasi maererano nenyaya yekuti upfumi kweZimbabwe, masektori eZimbabwe anoenda kunani. Anofanirwa kuramba ari mumaoko evashoma kana kuti anofanirwa kuuya muvana veZimbabwe. Auya vana veZimbabwe, anouya vana veruzhinji gweZimbabwe here kana kuti vashoma. Ndopane nyaya, havafani kunzvenga vakamira kudivi. Ndopatiri kuti isusu kwavari ngavabude pachena kuti vamire pati. Tinotonya kuona kuti nyaya yakamira sei.
Iyo nyaya yekuendesa upfumi kuvatema, vamwe vari kuti inogona kutokanganisa vanenge vachida kuuchika mari kana kuti vemabhizimisi ekunze kuuya kuzovamba mabhizimisi aya. Vamwewo vachiti aiwa upfumi unofanira kupuhwa kuvatema. Munoti kudii nenyaya iyoyi?
Kune nyika dzakawanda zvekuti asai Botswana iri panext pedu apa. Madhiamonds eBotswana 50% ari pasi pehurumende yeBotswana. Mukaenda kunyika dzakafanana naSaudi Arabia, uine Saudi Arabia, Kuwait, upfumi hwavo hukuru huri mumaoko enyika iyoyo. Saka nyaya yekuti upfumi huye mumaoko evana veZimbabwe hazvingambovi zvinhu zvitsva zvatanga muZimbabwe. Chikuru chatinopokana naso isu semasocialist ndechekuti hatidi kuti upfumi hweZimbabwe hwatorwa uyu hwoiswa mumaoko evashoma mashefu ruzhinji kusara kusina.